Urumende mwezi uno yakawedzera mihoro inotambirwa nevashande vayo, asi vamwe vave kutoona sekunge danho iri rave goka munyama nekuda kwematambudziko anonzi akonzerwa nekuwedzerwa kwemihoro uku. Mitengo yezvinhu zvakawanda inonzi yabva yakwirawo, izvo zvinonzi nevamwe vashandi vehurumende zviri kumedza mihoro yavo yavachangobva kuwedzerwa nehurumende. Izvo zvinotsinirwa nemunyori mukuru werimwe remasangano evashandi vehurumende reprogressive teachers union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, vaRaymond Majongwe, avanoti nhengo dzavo zhinji dzatambira mihoro yadzo nhasi dzashamiswa kwazvo kupinda muzvitoro dzichiwana zvinhu zvizhinji zvakwidzwa mitengo.
Nechokwadi kuti vasi vapinda muzvitoro nhasi mapuraizi enyama, mapuraizi eshuga, mapuraizi emafuta abva achinja, kureva izvo kuti mari yacho yatatambira nhasi haina chainoshanda. Saka hapana chiripo, mari yacho yakapromiswa nehurumende yabva yangoenda nemhepo isati yasvika kwatiri.
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions, kana kuti ZPTU, vaJafet Moyo, vanoti ratove dambudziko revezvitoro rekuti pose pangowedzerwa vashandi vehurumende mihoro, vezvitoro vanobva vakwidza mitengo yezvinhu zvose.
Hazvina kunaka, asi ndizvo zvavanoita. Haisi pane zvikonzero zvakati kuti zvinoita kuti vemabhizimisi nguva dzese hurumende painopanidzira mari kuvashandi vavo, tinotoona nemitengo yakutokwira. Chinhu chakatoshata zvakanyanyisa nenyaya yekuti mihoro inenge isingakwiri mihoro yevanhu vakati wandei.
Vakawanda munyika vari kuchemawo nekutengeswa kwezvimwe zvinhu nemari yekunze, asi vashandi vemunyika vachitambira mihoro yemari yemunyika. Semuenzaniso, kambani inotengesa mafuta edzimotokari yeZuva Petroleum nhasi yazivisa kuti yave kutengesa mafuta edhiziri nepeturu pamagaraji ayo masere emunyika nemari yekunze, danho rinoshoropodzwa zvikuru navamoyo veZPTU.
Vashandi vakawanda iyo zvino vada kutopiwa mari mabhoni. Saka kana pane maproducts anenge akutowanika nemari dzekunze kwenyika, tinenge takutoshaya kuti ndevanani vachatenga. Noreva kuti kwane maproducts evarombo nemaproducts evakuru vane mari, hurumende yakutotidzorera kumashure.
Vamoyo vanoti zvakakosha zvikuru kuti hurumende itore matanho ekumisa chamuramba mhuru chinonzi chave kuitwa nemitengo yezvinhu, pamwe nekuona kuti zvinhu zvose munyika zvatengeswa nemari yemunyika inokwanisa kuwanikwa nevanhu vose, kwete kuita zvitoro zviviri chevarombo nechevapfumi. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vari kuonawo kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu zuva nezuva, uye vanofunga kuti zviri kukonzerwa nekushaya simba kuri kuramba kuchiita mari yemunyika ichienzaniswa nemari yekunze.
Chokwadi, tiri kuona zvinhu zvakwira zvakawanda. Mhando yedu isusu zviri kunyanya kukonzereswa nekuderirawo kwacho kana kuramba kuchiita mari yemuno kuchienzanisa nemari yekuamerica neforeign currency.
Dr. Chitambara vanoti matambudziko akatarisana nenyika ari kukonzerwa nekuti pave nenguva yakareba upfumi hwenyika husiri kubatwa zvakanaka, pamwe nekushayikwa kwechivimbo munyaya dzezveupfumi nevanoda kusima mari dzavo munyika. Vanoti izvi hasi zvinhu zvingangomuka zvagadziriswa neusiku humwe chete.
Matambudziko aunzwa nenguva yakareba yekusabatwa zvakanaka kwemari, yekuderera kweupfumi, nyaya dzeconfidence idzodzi. Saka isi dambudziko mahondero angu ini rinogona kutoti mangwana ratopera, nekuti nyaya dzeconfidence inyaya dzetrust, nyaya dzetrust mumagovernment policies. Vanhu tandikuona ndechekuti mamarkets haasi kugashira, atingi nezimdollar pane problem ipapapa.
Asi gavhuna vebhanga guru renyika Dr. John Mangudya vakaudza nyika nezuro pakuparura kwavo urongwa hwekushandiswa kwemari, kana kuti monetary policy statement, kuti inflation inofanirwa kudzika gore rino. Dr. Mangudya vanoti vari kutorawo matanho ekuti munyika munge muchidzoserwa chivimbo kana yavari kuti confidence, uye kuti zvose zviri kukanganisa upfumi zvinge zvichigadziriswa.
Inflation yakabatwa isakwira, zvete yakabauza isakwira isafamba, iti mean that zvinhu ndozvinhu zvekonfidence.
Asi vakawanda vanoti pachine nguva kuti zvinhu zvigadzirisike munyika, pachitariswa kuti nyika inenge yave kutowedzera mukushandiswa kwedhora rekuAmerica kana kukwira kwemitengo yezvinhu pachishandiswa uremu hwedhora rekuAmerica. Kusvika chete izvi zvagadziriswa, zvinhu zvinonzi zvicharamba zvichinetsa mune zveupfumi munyika.